vachita ora pamusangano vaita nevamwe vemabhizimisi muBulawayo mubati wehomwe yekanzuru vaKempton Ndimande vati kanzuru iri kukwidza bhajeti rayo regore rinouya nemari inopfuura mamiriyoni gumi nemaviri emadhora. Gore rakapera kanzuro yakaita bhajeti inopfuura mamiriyoni zana nemana emadhora.
Last year yanga iri 104,469,476 ikakwira ku 2019 kusvika ku 116,599,243. Kuchakwira mari yatinobhadhara mudzimba ichazokwira nechikamu chiri 5% imba imwe chete. Tinovimba kuti kukwira ikoko nyangwe kuri kudiki kuchazove nebasa rakakura kuti musha wedu uenderere mberi.
Ndimande vati pakutanga kwegore rino vagari vange vane zvikwereti kukanzuru zvinosvika mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemaviri emadhora, asi chikwereti chichakakwira kusvika pamamiriyoni zana nemakumi manomwe nematanhatu emadhora pakupera kwagunyana. Vamwe vevana muzvinabhizimisi vanga vari pamusangano uyu varumbidza kanzuru nekuedza pose painogona napo kuita mabasa anotarisirwa nevagari uye kuti guta reBulawayo rive neutsanana kupfuura mamwe ose. Asi vatiwo kanzuro haifanirwe kugarira maoko vachiti inofanirwa kugadzirisa dzimwe nzvimbo dzakawanda dziri muguta dzine tsvina. Mumwe wevange varipo pamusangano uyu vatembe inkosi wena vati vanotambira urongwa hwekanzuro vachiti kanzuro yakaomerwawo nekuda kwekuoma kwakaita zveupfumi munyika.
Apa vanhu vasiri kungoita chete, pane madambudziko avanenge vasangana nawo anovaita kuti vasvike apa. Hongu tingafunga kuti tinochema nazvo savanhu, asi chokwadi yakanaka ndeyekuti kuti zvinhu zvifambe bhajeti yavo ichokwadi inotofanira kuti ikwidziswe. Haingagari iri pairi papo, hazvigoni. Tichiona mamiriro akaita zvinhu, obviously zvinokwira zvinhu zvichienda kumberi.
Muzvinabhizimisi amai Faith Makamure vati vanonzwisisa kuoma kwakaita zvinhu, asi vati havaone vagari vakawanda vachizokwanisa kubhadhara mitero kukanzuru kana yakwidzwa. Amai Makamure vatiwo panenge pakafanira kanzuro inofanirwa kupamikana kune vemabhizimisi vemuBulawayo nemunharaunda kuti vaite mabasa anenge achidiwa kuitwa kukanzuro, kwete kuti mabasa aya aitwe nemakambani ekunze kweBulawayo.
Tiri kuti isusu ngakutorwe vari muvanhu vari muno muBulawayo or matibeleland kutiwo isusu ikonomi yedu idini itange kukura, nekuti kana tikaramba tichingopuwa vanhu vari kubva from outside hapana chitiri kubatsira vanhu vanongoramba vari marova. Tikakwanisa kusenda isusu muno tirikwanisawo kutia kuti maretipeas vanhu vatange kubhadharawo mitero nezvii zvese kuti iyo kanzuro yacho ione kudini ikwanise kusenza. Kosi kana tikangaramba tichingopuwa vanhu vanobva kuno vanongoti vaya vasanda votora mari wodini vobuda, votora mari vobuda, mari iyi haidzokeri mui mubhajeti yeBulawayo. Ndo zvatinochema izvozvo.
Sachigaro wekomiti inoona nezvemari pamwe nebudiriro vaSilas Chigora vatsinyirawo kuti kanzuro hapana zvainge ichikwanisa kuita kunze kwekukwidza mitero, vachitiwo kukwidzwa uku kungangowedzerwazve pakati pegore rinouya kana mamiriro ezveupfumi munyika akasashanduka.
Percentage yatapa kukavha makosi anoita kuti tikwanise kudeliver inongova 5%, kureva kuti ishomanana zvakanyanya. Tingadai tashuvira kuti ingaita 20 kana 30, asi tatarisa kuti vanhu vakaomerwa, saka tangosvika pa5% kuti tikwanise kudeliver service inodikana. Asi tinoziva kuti zvinhu zvichakwira, inflation inenge ichikwirawo nayo, saka hazvishamisi kuti gore rinouya tinogona kuuya mebe munana June munani tichikumbirazve kuti pamwe tinogona kuincreasa kubva pa5% tichienda kumusoro kuitira kuti tikwanise kudeliver maservisi anodikanwa nemaresident.
Kanzuro yakurudzira vagari kuti vabhadhare mitero yavo sezvakafanira kuitira kuti igokwanisa kuita mabasa ayo nemazvo. Urongwa hwekanzuru hunofanirwa kutanga hwatambirwa nehurumende kuitira kuti hushandiswe zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.